Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 5 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
President Mnangagwa vatenderera kuma location akati wandei nhasi vachiona kuti pavakati vanhu ngavamire kubuda panze vachisangana sangana navamwe zvakanyanya kuitira kuti tirwise chirwere checorona ichi. Vanhu vari kuita izvozvo here?
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vushanyira dzimwe nzvimbo muHarare apo nyika yopinda muvhiki rechipiri ichikurudzira vanhu kugara mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus.
Mamemba edu akaita seZimbabwe Lawyers Human Rights neMedia Institute of Southern Africa vane vanhu vari kubatsira vakashungurudzwa munguva iyo yelockdown.
Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu oshora mamwe mapurisa nemauto ari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu panguva ino.
Ministry of Agriculture ine zvayo zviri kutarisira kuti aya makambani hafanirwi kunga achivharwa nekuti tikaavhara nguva ino tinokwanisa kuzoshaya chikafu.
Gurukota rezvemaindustry rinoti pane vamwe vanhu vari kutarisirwa kuramba vachishanda panguva ino sezvo mabasa avo akakosha. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchikwira uye wadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Vanhu vafa pasi rose vave kudarika zviuru zvitanhatu nemakumi matanhatu. Vakawanda vafa pari zvino vari kuItaly kune vanhu vanodarika zviuru gumi nezvishanu varasikirwa neupenyu. MuAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu uye vanhu vanodarika zviuru zvisere vashaya. Sangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention rinoti muAfrica uwandu hwevanhu vachabatwa nechirwere ichi hunogona kusvika pazviuru gumi mwedzi uno. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa muAfrica vabatwa nechirwere ichi ichiteverwa neAlgeria neEgypt. Idzi ndidzo nyika dzine vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vabatwa nechirwere ichi pari zvino. MuZimbabwe vanhu vapfumbamwe ndivo vabatwa nechirwere ichi uye mumwe chete akashaya. Pavanhu vabatwa nechirwere bazi rezveutano rinoti vana vavo vari kumashonaland east, vamwe vana vari muHarare uye mumwe chete ari kumatebeleland north. Vanhu vaongororwa kusvika pari zvino vave kudarika mazana matatu nemakumi mana nemapfumbamwe. Bazi rezveutano rinotiwo anenge achida kuziva nezvechirwere ichi anokwanisa kuchaya nhare panhamba dzinoti 2019. Dande mutande rebazi rezveutano raburitsawo mashoko ari kuramba zviri mubepa nhau reDaily News zvekuti kurwisa chirwere checoronavirus kuchanetsa sezvo zvimwe zviri kushandiswa mukuongorora chirwere ichi zvanga zvisiri kushanda zvakanaka. Ka bazi iri ratenda kuti pane zvimwe zvainge zvisiri kushanda zvakanaka asi rinoti ragara razvibvisa. Kutyira nyaya yekuti chirwere ichi chinogona kupararira zvakanyanya, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vanhu vagare mudzimba dzavo kwemavhiki matatu kubva nemuvhuro svondo rapera. Nhasi vaMnangagwa vanga vachitenderera mune dzimwe nzvimbo muHarare vachiona mamiriro akaita zvinhu sematauriro emunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Mutungamiriri wenyika President Mnangagwa vatenderera kuma location akati wandei nhasi muHarare. Vachiona kuti patakati pakati vanonga vamire kusangana navamwe kubuda panze vachisangana sangana navamwe zvakanyanya kuitira kuti tirwise chirwere checorona ichi. Vanhu vari kuita izvozvo here? Vati vafara zvikuru nezvavaona nokuti kusara kwepachibhorani panga paine chokumabvuku changa chiine vanhu vanga vachichera mvura vakaungana. Kumwe kwese taona kuti mazimbabwenzi havana kunyanyobuda panze. Papa chingotiwo hapo naapo unogona kuona munhu, asi kazhinji kazhinji kwese kwatanga chisvika pamusina vanhu panze. Hongu vanhu vanga vachizoti kana vaonawo dzimotokari dzaakupfuura vombobuda votarira havo, but vakumudaro vava vasingabudi vachienda mumarodhi kunosangana navamwe kana kudii, vava vachingomira pamagedhi avo votarisa zvapera vodzokera. Saka mukuru vafara chaizvo. Kunyanya chidzidzo chokuti papasina mapurisa vanhu vanga vachizviita izvi vega. Vatombotaura vakati ndinoona kune dzimwe nyika kuna vanhu vari kurohwa namapurisa, vari kurohwa namasoja, vari kudii. MuZimbabwe hazvisi kuitika izvozvo. Chinova chinhu chikuru chavakudza zvikuru chokuti vaZimbabwe nekufunda kwedu kuti kuzviitira tega, tichiziva kuti zvinotipa raramo nekuti zvinotidzivirira kubva kuurwere nokudzivirira vamwe kubva kudenda iri.
Ayo anga ari mashoko emunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Panic Mangwana pari parunare muHarare. Asi mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanhu vakawanda munyika vari kupomera mapurisa nemauto mhosva yekutyora kodzero dzavo zvakanyanya, vachirohwa uye kuparadzirwa zvavanenge vachitengesa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vakazembeka zembe, kana kuti gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri kuti tinzwe divi ravo, sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi tabata muzvare Blessing Gurejena vanotungamira rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Forum.
Hongu, mamemba edu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights vane ne Media Institute of Southern Africa vane vanhu vari kubatsira vakashungurudzwa munguva iyo yelockdown. Vamwe vacho tiri kutadza kuti tiwane mikana yekusvika kwavari nekuda kwekuti isusu semagweta hatina kuiswa palist yevanhu vainzi vane maessential services. Saka zviri kunetsawo kuti nyangwe makanzwa kuti vanhu vasungwa kwaita dambudziko kwakati kuti musvikewo ikoko kuti munavigitewo maspaces aripo, zviri kutinetsei nekuti hatina kulistwa palisti yevanhu vakanzi vanoprovida maessential services. Saka vamwe tiri kutadza kusvika, asi kune mashoma vatakwanisa tine vatakwanisawo kumiririra kuburikidza nemasangano anomirira kodzero dzevanhu.
Makambosimudza here nyaya iyi kuhurumende kuti semagweta munofanira kunge muchipuwa mukana iwoyo wekuti mumiririre vanhu kana vachinge vasungwa panguva inoyi?
Isusu hatisati tasimudza nyaya iyoyi, asi nekuda kwekuona zviri kuitika izvi takutoona kuti pane niti yekuti tinge tichisimudza nyaya iyoyi kuhurumende. Asi ndinovimbawo sangano rinotimiririra reLaw Society of Zimbabwe mamwewo matanho avanokwanisa kunge vachitora nokuti ndo vanomirira magweta ese ari munyika. I think pakatanga lockdown iyi Matarezi Mosva akaisawo matanho avaitaridza ivo kuti kunyaya dzisiri agent dzaakupostponwa kusvika lockdown yapera. Asi chinonetsa ndechekuti kana paita nyaya idzodzi dzokuti vanhu vasungwa vari kuda kumiririrwa, kodzero dzavo dzakafanirwa kunge dzichirespektwa, especially kodzero yekuti vange vachimirirwa nemagweta. Saka pakadai apa ndopata kutoona kuti panogona kunge pakati kanganisikei pakaiswa list yemaessential services ende hurumende inofanirwa kuti iongorore izvozvo zvakare. Saka zvimwe zvezvinhu zvatiri kuconsiderawo maringe nemadevelopments atakuona.
Asi hurumende kairi kuti vanhu vanofanira kugara mumba, vamwe vari kubuda, pangaitwe sei papapa kuti vanhu vakwanise kudzivirira chirwere checoronavirus asiwo pasingatyorwe kodzero dzevanhu? Zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe?
Nokuti takangobviswa nehurumende ifreedom, yatinoti freedom of movement, asa wana kubisa freedom ye nema raisi mangu ese kwa zero zineta watu wanu wawani chikafu kwa zero zineta watu wanu wawani mbura kwa zero zineta watu wanu wawani information inova batira especially panguwa ya tiri ishi information ili accurate ili reliable saka pasare majenadi siruno fani gosha kare kuchengetezi kwa nukuti wangu wataona wasungwa uye warukushunguru kwa nema polisa vano wanotapa niku tutira nao watumeti majenadi siari basara woruno fano woku respect kwa nukukoshe
Muzare Blessing Gurejena wanutunga mira Zimbabwe Human Rights Forum vachitaura pariparunare Muharare. Kunyangwe hazvo hurumende iri kuti vanhu vagare mudzimba, gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti pane vamwe vanhu vari kutarisirwa kuti varambe vachishanda sezvo mabasa avo akakosha. Vanhu ava vanosanganisira vana chiremba, vana mukoti uye vatori venhau. Asi vamwe vakaita sevanoraura matemba mudhamu rekariba vanzi nezimparks vamire kuita basa kutanga nhasi sezvo vachigona kuzoparadzira chirwere nekuti vanenge vakawanda. Mukuzeya nezvemaindustry munguva yecovid-19 kana kuti coronavirus tabata Dr. Nzenza.
Munhu wese gara kumba kunze kwekunge uchishanda mubazi risingakwanise kuvharwa.
Mungapa here muenzaniso?
Fanika zvakaita mafamasi uko kwatinowanda mishonga. Zvakaita makambani anogadzira chikafu nekuchisvitsa kwachinoita kuti tikwanise kuchitenga. Fanika makambani ekuno maabatwazi kwenyama, kwehuku, kwemazai, kwemukaka, kwehupfu, zvese nekwemishonga. Niko kune makambani aya anogadzira atiri kuti masanitizers ekugeza maoko. Tiri kusimbisisa zvikuru nyaya yekugeza maoko nekuti utachiwana wecoronavirus unofarira maoko asina kugezwa. Saka aya makambani anogadzira masanitizers neaya anogadzira mishonga yekuklinisa ari kunzi vanhu ivavo vanofanirwa kunge vachiramba vari pabasa. Zvakadaro tiri kuti haasiri makambani ese anogadzira zvatinotarisira kuti zvinge zviripo achenga akavhurwa.
Mungape here mimwe muenzaniso ipapo yemamwe makambani kana kuti mamwe mapazi amuri kutarisira kuti anenge akavhurwa?
Kune ayo futi zvakare aya anogadzira chikafu chemombe fanika ngone vanogadzira zvakare kuprepare oro kugadzirira crop ye winter iriko. Saka ku agriculture, ministry of agriculture ine zvayo zviri kutarisira kuti aya makambani hafanirwe kunga achivharwa nekuti tikaavhara nguva ino tinokwanisa kuzoshaya chikafu. Saka ku agriculture kune zviriko asi ku industry zve zvakadaro kune zviriko. Saka isu se industry tine makambani atino raira nekutaridza kuti aya hapano kwekuvharwa.
Gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vari parunare Muharare. Makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pa shortwave. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yawedzera mutengo wemafuta edzimotokari nemari inodarika madora maviri pa diziri uye madora matatu pa peturu. ZERA yaburitsa mashoko aya padande mutandirayo reTwitter. Izvi zviri kuitika hazvo kunyangwe mafuta edzimotokari ari kudzikira mutengo pamusika wepasi rose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Fuel inenge yakunopinda pa $21 ndingangoti pa lita rimwe chete repetrol uyezve lita rimwe chete rediesel kubva pairi kozvinezvi kuma $18.90 saka ndingangoti kakwira kashoma shomana na 25-30% ndizvozvo. Ndingangoti chinonyaisa kukonzeresa nyaya yekukwira kwemafuta iyi ndingangoti kukwira kweyatinoti exercise duty inobhadharwa nemakambani anoita zvekutengesa kwemafuta edzimotikari. Saka hurumende yakaisa ndingangoti announcement yekuti iyo mitengo yemafuta inenge ichizotikwirei. Saka nekuda kweizvozvo tingangoti hedu tinotarisa pasi rese tiri kuona kuti mutengo wemafuta uri kudzikira nenyaya yekuti makambani mazhinji anga akati vharwei nenyaya yechirwere chiripo chatekeshera checoronavhairasi ichi. Uyezve ndingangoti panga paita ndingangoti kuwanda kwemafuta iwayo ndingangoti pasi rese nenyaya yekuti pane manyika mbiri dzinoita idzo inonzi Saudi Arabia neRussia dzinganguva dzanga dzichitinetsa nenyaya yemutengo wemafuta. Saka izvozvo zvazvichiita kuti mutengo wemafuta pasi rese unge uchidi uchidzika.
Asika tiri kuona pamusika wepasi rose mutengo wemafuta uri kudzika, sei uri kuramba uchikwira muZimbabwe?
Asi muno muZimbabwe manje hazvina kunge zvakamira nenzira iyoyo, nekuti pasi kutoti pane kuti mutengo wemafuta unge uchidzika zviri kuenderana nepasi rose. Hurumende yedu yakabva yakwidza mutengo kana kuti mataxes exercise duty anobhadharwa nevanotengesa mafuta vanoenderana nezvemafuta munomu. Saka zvichireva izvona kutiwo mutengo wacho wemafuta unenge uchizobhadharwa navo vese vane dzimotikari muno muZimbabwe wakabva wakwira, ndingangoti ndo chakanyanyisa ichochocho. Asi zvetichitarisawo mumavhiki akabva esaya,
ko nyaya yekuti dhorari kuamerica rishandiswe zvakare haisi kupawo zvakare here kuti mutengo wemafuta utikwirei?
Nokuda kwekuchinja kwanga kuchiita dhora remuno muZimbabwe mutengo waro takatarisawo nedhora rekuamerica, mafuta yemunomu anga ati chipei chaizvo anga akuwanika, uye vanotengesa mafuta akawanda mafuta anga achiwanika. Saka nekuzovhara kwanga kwaita makambani akati wandeiwo mafuta anga akazvara ndeuye iko zvino izvi mafuta edzimotikari avhiri. Saka tingangoti kakukwira aka kari kunyanyisa kuunzwa nenyaya yekuchinja kwakaita tax exercise duty.
Asi izvi zvingakanganisawo sei vemabhizimisi nevanhuwo zvavo?
Semuonero watiri kuita kukwira kwaaita uku haana kukwira nepahombe pekuti pangakanganisa mashandiro emakambani uye neavo vese vanoshandisa mafuta tingangoti kuti vagadzire zvinhu zvakasiyana siyana mukati menyika. Toona sekuti ipati yacho isinenge isina kukura nekuti haana kukwira kunyanya chaizvo. Angokwira tingangoti kubva pa$18 kuenda iyo pa$21.71. Saka tingangoti kukwira kwacho nakwira nechikamu chidiki diki. Saka handifungi kuti zvingangova neimpact yakanyanya mukugadzirwa nekushanda kwenyika yedu kana kuti kwemaindastry akati wandei anova anoshandisa mafuta mukati mebasa rauzuva nezuva.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vachitaura vari paRunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro namuzvare Beatrice Savatye vesangano reRoots. Sangano iri rine chirongwa chekubatsira vanhu munyika panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chelockdown pamusoro pechirwere checoronavirus. Zvare Beatrice Savage ndinomugamuchira muchongwa chedu chevechidiki, zviri kufamba here sesongo?
Ndiri right, zviri kuenda manje.
Aiwa, tirinani. Ngatimbobatai nyaya yezvechirongwa chenyu sesangano reRoots. Mungatiudzawo zvizhinji here pamusoro pezvechirongwa chamuinacho izvozvo?
Ndinotenda, chirongwa chatiri kuita isu seRoots ndeche kuti tibatsire vanhu vari mumacommunities matinoshandira vari kuafektwa necoronavirus nekuti iye zvino takapiwa kuti tinge tiri mudzimba tisafamba-famba for 21 days asi toziva kuti pa21 days idzodzo pane varwere vedu pane vatana vakwegura pane vechidiki pane vakaremara vanoafektwa nekunzi vagare mumba 21 days idzi nokutiwo vanowana raramo yavo pakuenda kumabasa ano emaoko avanoenda mazuva everyday kugara kwavakaita mumba yezvino vamwe vacho vakapinda pakangotaurwa chirongwa chochi kunzi chaakunzi vanhu tigare mumba 21 days pane vamwe kuti vakanga vasina mari kuti vafanotsvakawo chiuviri chekuti pa 21 days zvozvo vabatsirikane saka ndoo vatiri kufamba tichibatsira kuti iye zvino takaenda kubhingura tikabatsira vakakwegura vamwe kuguva takabatsira vane vazukuru 7 vazukuru ava pavatatu vacho vanorarama neutachiona weHIV and tinongoziva kuti kana munhu ane utachiona weHIV ari pamapirisi ake anofanira kunge achidya zvakanaka zvinoita kuti muviri wake unge wakavakikana ndo vamwe vanhu vatiri kubatsira ivavo
mambobata nyaya yelockdown apo vanhu havasi kungobvumidzwa kufamba-famba munyika unless vari pakati penhengo dzedze vanhu vanonzi maessential services imi sesangano chirongwa chenyu muri kuchifambisa sei mune vanhu vamuri kushanda nawo here
hongu chirongwa chedu ichi tiri kufamba takabatana neiyoyo department yesocial services ndivo vari kutotibatsira kuti tizive munharaunda dzavanoshandira nemacasecare worker anonzi masisidabu vanenge vari munharaunda munogara vanhu imomo ndivo vanotoziva kuti pamusha uyu panogara vanhu vakadai vane dambudziko rakati vazhinji vamwe vatikabatsira vari kurarama nei denda akasiyana-siyana vamwe vane madiabetes vamwewo vari kurarama neutachiona hweHIV vakasiyana-siyana saka tiri kubatsirwa kuti tinyatsoenda pacho pekuti patinosvika munhu anenge ane dambudziko chairo rekuti anonzwa kuti ndabatsirika
Muzvare Savage sangano renyu reroots rine chinangwa chekusimudzira vanhukadzi munyika chii chakaita kuti musarudze kushanda nemunhu wese munhurume kana munhukadzi
tichitanga kuita basa iri takaona kuti madzimai nekuda kweizvozvi zvecoronavirus even izvozvi zvelockdown zvaitika vaakuita yatingati increased burden patakatanga takatanga chingono kuti tibatsire madzimai basa ravakubata ringe rinoti rerukei vatitazopinda mumacommunity munharaunda ndokuona vanhu vakasiyana-siyana vakwegura ivavo vana baba chevanda paimwe enzaniso wekuti vakanga vari pauche havana munhu wanogara naye mudzimai wavo akashaya saka havana munhu anovabatsira panguva ino yelockdown ndivo vamwe vatiri zvakabvuta kutiti batsiro yedu yakanakana nemadzimai zvizhinji asi tikawana vamwe vane dambudziko rakanyanyisa-nyanyisa rinoda rubatso ratingavasiyi
aiwa takunzwai zvakanaka Muzvare Beatrice Savage tinotenda zvikurusa nekutora nguva kuva nesu pachirongwa chedu
tinotenda mukoma mai
Mure Zimbabwe tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus tine urombo kuti hatikwanisi kukupai chirongwa ichi semazuva ose sezvo tiri kukupai chirongwa ichi tiri kudzimba dzedu nepamusana pechirwere checoronavirus zvisinei ngatisanganei pachirongwa The Connection muineni Mike Hove nemusi wechipiri vanoda kunibata ndiripo patwitter nepainstagram at bigmy3bigmyke 3 ndiyo username yangu anokoneka ine mufaro ndine wenyu Mike Hove mhuri yeZimbabwe bye bye
tinotenda zvikuru Mike iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvekare mune chimwe chirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 chanetsa pasi pose. Naizvozvo tiri kuenderera mberi svondorino tichitaura nevafundisi nevamwe vemakereke kuti tione kuti makereke angabatsira sei mukumisa chirwere ichi. Nasi tina Reverend Dr. David Simango. Dr. Simango, takachikumbira kuti mutitaurirewo imimi kuti sevanhu vemakereke chii chamuri kuita kana kuti chamungaita kubatsira kuti chirwere ichi chisanyanyo ramba chichipararira munyika kudare.
Vahwande, chirwere ichi checoronavirus chirwere chiripo zviri zvemachokwadi. Saka nyaya inokosha, pane zvinhu zviviri makristu zvatinofanirwa kubata. Chokutanga, tinofanirwa kuva vanhu vanovimba naMwari kuti Mwari ane simba rokugona kuchibvisa chirwere ichocho. Saka chechipiri, tinofanirwa kuva vanhu vanovimba zvekare nokuterera zvinotaurwa nana mazvikokota vezveutano. Isu kumakereke tinokurudzira kuti vanhu vaterere nyanzvi dzino dzakadzidzira zvinhu zveutano kuti vanhu vagone kuchengetedza upenyu hwavo. Mukaona baba Hwande zviri kuitika pasi rese, nyika dzese dziri kutya. Saka kutya ikoko kunokosha pakuti vanhu vanofanirwa zvino kuchizvidzivirira nokugara mudzimba dzavo. Chikonzero chevanhu vachifanirwa kugara mudzimba dzavo ndechekuti kana ari paanacho chirwere ichocho ari mumba, haasi kuzochiparadzira panze. Saka kugara mumba kuri nani kuti munhu akana kuri kuti pane zvinomunetsa ari one, anogona kubatsirika kana ari one. Asi kana akabuda ainacho manje, achaona vanhu vatatu, vanhu vashanu, zvinozokonzera kuti chipararire. Saka zvinoda kuti vanhu vateerere zvinotaurwa nevana mazvikokota mune zveutano. Ndozvatinokurudzira makereke edu. Saka munhu angabvunza kuti ko zvino topinda sei machechi anofanirwa kupindwa mudzimba imomo semhuri tichiverenga shoko raMwari, tichiverenga Bhaibheri, tichinamata. Mukaona chechi yokutanga chaiyo mabata avapostori vainamata mudzimba, kwete mumabuildings atava nawo mazuva ano, asi kuti vainamata mudzimba. Saka tinokurudzira kuti shoko raMwari ngaripourie mberi mumhuri. Baba namai, garai pasi mutauriane shoko raMwari muchibatsirana nevana venyu. Saka ndokunonzi kupinda chechi kwezvokwadi ikoko. Saka ndomasoka ndingati baba Hwande, ngatitererei tiite zvinotaurwa navana mazvikokota pane zveutano.
Kune vamwe vatendi vari kutaura kuti chirwere ichi ndeimwe yenzira dzaanyadenga kuuyisa kuguma kwenyika. Mungatichii kuvanhu vane pfungwa iyi?
Kana tikada kutaura nyaya idzodzo, munozoona kuti tikaenda kuna Matthew chapter 24, Jesu Kristu akaprofita pamusoro pezvichidaitika mazuva kupedzisira, achitsanangurira vadzidzi vake ari pagomo remiorivhi. Unotaura achiti nemazuva iwayo, kuguma kusati kwavapo, kuchavapo nokundengendeka kwenyika pasi rose tinokuona nhasi uno. Kuchavapo nezvirwere zvakawanda zvamarudzi akawandawanda tiri kuzviona nhasi uno. Saka izvi zvakatotaurwa nomuprofita mukuru anove iye mambo Jesu Kristu. Asi hazvisi kureva kuti ndopatova magumo kana kuti ndochiti isusu ndiMwari ari kuranga vanhu. Aiwa, panapa zvinhu zviri kuitika nokuda kwokuti nyika pachayo kubva payakatadza muzvivi. Bhaibheri rinotiudza kuti ichakubereka utumba mbeva nemitwa. Zvatiri kuona zvakaita matsunami izvozvi, mavhairasi ari kuuyaya, ndihwo utumba mbeva nemitwa yakataurwa kuti ichawira nyika nokuda kwezvivi. Asi tinoda kuziva kekare kuti nyange zvichiuya, kuno muvengi anonzi Satani anotuma nhume dzake anonzi madhimoni, anokonzera kuti vamwe vanhu vanofambidzana naye Satani vakwanise kuva vanopararira chirwere chakadaro. Saka zvinhu zvakadaro saizvi hazvibvi kuna Mwari, asi zvinobva kuno wakaipa. Mwari anozvitendera nokuda kwokuti iko Mwari akataura kuti mubayiro wezvivi rufu. Saka ndidzo mviro-mviro dzorufu dzatiri kuona dziri kuitika dzinokonzerwa nezvivi zvavanhu ava vanhu panyika pano. Asi Mwari manje anotaura zvekare kuti ndiye mudzikinuri wedu nomuponesi wedu. That's why tichiramba takatarira paari kuti atisunungure.
Mashoko amufundisi David Simango. Vadiwa vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ivai nesu zvekare zvondorinouya tichikuvigirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero. Sarai zvakanaka.
tinotenda tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu kachinoshandisa muchirongwa chino. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misere nawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voshanyira dzimwe nzvimbo muHarare vachiona kuti vanhu vari kuteedzera here zvavakakurudzira zvekuti vagare mudzimba senzira yekurwisa chirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soko izika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla zinhlanu kumabasa 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela abantu ngesikhathi uZulu ekhonona ngohlelo lokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus COVID-19.
You started in Mavoko and then Safara area and then you went to Warren Park, Kwazana.
Mnangagwa uhambe endaweni ezijeneyo ezinjengeMabvuku, Tafara, Warren Park lezinye.
Kulabanye abantu abathi abasenelisi uziphilisa ngenxa yokuvalelwa ezindlini.
Lockdown yakhona yesikhona, but I've been seeing ama queues everywhere, abantu belana impupho and abala choice ngoba impupho yakhona ungayilulayinela ayikho.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi luqhubeka kahle uhlelo lokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Umnangagwa wethekelele indawo ezijeneyo namhla eHarare ehlolisisa okwenziwa ngabantu emalokijini. Umnumzana Nick Mangwana ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthi uMnangagwa uncome kakhulu okwenziwa ngabantu okumele bahlale amalanga angamathumi amabili lanye ezindlini kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
His Excellency the President of Zimbabwe, Comrade E.D. Mnangagwa, today visited several high-density areas to just get a feel of the law, how the lockdown is progressing. You started in Mavoko and then Tafara area and then you went to Warren Park, Kwazana, Kambuzi.
Mnangagwa uhambe endaweni ezijeneyo ezinjengeMavoko, Tafara, Warren Park lezinye. Esikubonileyo ukuthi eMavoko bekulabantu abadinga amanzi, labagcina umthethe, abekhansile, kodwa kwezinye indawo bekunamaphoyisa, kodwa abantu kade besenza okumele bakwenze.
eMavoko, where there is a challenge with water, people were at the borehole. At two of the boreholes, there were some municipal police and one was a therapy detail at any point. At other boreholes, there wasn't any police officers, but people were practicing social distancing.
Bekungena abantu ezitolo, kuthi ke abantu bebelunguza bengahlangani labanye. Umongameli uthakazelele okwenzakalayo esithi kuyabongela.
The president used the word amazed to say he was very amazed by what he saw. He gave a shout out to the Zimbabweans for heeding the call and putting the health of others and their health at the forefront.
Lo ngumnumzana Nick Mangwana ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Okwamanje kulabantu phose abalijumi asebebanjwe belo mkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Omunye wabo selamaviki ambalwa wabhubha. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abatholakala belo mkhuhlane lo bahlala eMathabeleland North, eMashonaland East leHarare. UDokotela Sekai Nzenza ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamafektari uthi amakampani aqakathekileyo lokhu evuliwe njalo lababilimi bayavunyelwa ukuthi bathengisele uZulu okudliwayo. Isibhedlela seJohns Hopkins University City kulabantu abedlula isigidi lamakhulu amabili 1.2 million emhlabeni wonke jikelele abalomkhuhlane wecoronavirus. Umkhuhlane wecoronavirus COVID-19 usubulele abedlula inkulungwane ezingamathumi ayisithupha 66,497 emazweni atshiyeneyo. Kusenjalo abantu bathi abasenelisi ukuziphilisa ngenxa yokuhlala ezindlini kusenzelwa ukuvimba umkhuhlane wecoronavirus COVID-19. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Omunye wabahlutshwa yokuhlala ezindlini ngumnumzana Senzo Chabalala ohlala eNkulumane othi kasenelisi ukulandela iziqondiso zokungagudlani labantu ngenxa yokuswelakala kokudla.
Lockdown yakhona yesikhona, but I've been seeing ama queues everywhere, abantu belanelimpupho and abana choice ngoba impupho yakhona ungayike ukulayinela ayikho. So yes, lockdown yakhona is locked down, but indawo esithi especially empupho landani nokama ndisizifuna kakhulu izo ezishotayo, at least ningawenza basinikeza zibe khona ukuthi umuntu akwazi ukungena eshopu efike ithathe iziphumele ihambe.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Caroline Sibanda uthi i-lockdown ibanikeza isikhathi sokwazi abantwana kanye lokutshona labobaba ezindlini.
Hayi, i-lockdown leyi i-right ngoba isivikela emkhuhlaneni, kodwa eyi nxa ungumuntu uvele wena uphila ngokuhlanganisa ukuthengisa ukuthini, hhayi iyasibulala ngendlala sibili. Ukutshona endlini sibili ku-right ngoba kuyasivikela emkhuhlaneni, lathi sike sibona le muli.
Umnumzana Dumisani Chauke uhlala eNkulumane 12 uthi akulalutho oluguqukileyo emalobithini kobulawayo ngoba abantu benza njengenhlala yenza.
Ilikhathesi i-lockdown ikhona kodwa ngani kumbe kuthiwa abantu bengangena etown kuphela. Emalokithini akula lockdown, abantu balokhele down etown kuphela, yikhulaba bangangeni khona. Kodwa ungabuya emalokithini lapho abantu bazihambela nje baziwawayela le social distancing yakhona, yathola abantu betshaya nezandla bebambene.
Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni abanjengonkosikazi Comfort Nare bathi kubavisela muva ukuvalwa kwendawo eziningi ilizwe liliswa nalo mkhuhlane we-coronavirus.
Yemi sibilimbisele emuva kakhulu ngoba thesi business imile. Sonke sisendlini, abantwana baba befuna ukudla, ngicina nithatha nale imali yebhizinisi futhi sengisiyathenga. Ama-prizes vele wala e-shop, ama-prizes akhwele okungenziyo, ukuthi ngaba maybe uhulumende ngade efake isandla sokuthi ama-prizes angakhwele. Uyathenga i-pint yochako i-500 ml uyithenga nge-$22 into kade isiyi-$11. So ama-prizes akhona aqanise kakhulu. So kithi thina esizisebenzayo vele kunzima kakhulu ngoba imali yethu khathesi asikwazi thi nxa sesiyavula futhi siyawuda sokuyimalini izinto.
Udokotela wesibhedlela sempilo kobulawayo uSolwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuthi azivikele ngokungaminyani lapho befolele impuphu lokunye.
Pho siyabona nge-lockdown lefakwe nguhulumende esamxwayisa ukuthi ayifake ukuthi azame ukuvikela ukuthi igcikwane leli lingafiki kini. Kutholakala ukuthi hhayi, abantu liyaxokozela kakhulu, lilisana lizama ukuthenga impuphu. Pho leli gcikwane nxa likhona lizalithatha sibili. Kuqakathekile ukuthi lime khatshana ama-meters lawa abathi 2 meters away, ngoba nxa useduze lo muntu ophefumulayo eseduze kwakho engakuphefumulela leli gcikwane uyalithatha, njalo uyabuzahlala amaviki amabili uhamba usipha abanye abantu wena ungaguli. Uzathi sugula, abanye bayasila kodwa abaningi bayatshona.
Kukhangelelwe ukuthi abantu bahlale ezindlini zabo, bageze izandla sikhathi sonke, bangagudlani labanye, njalo bathimulele engalweni ukwenzela ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Banengi abantu njalo eHarare abakhonona ngokwenzakala eZimbabwe loba nje bekwazi ukuthi umkhuhlane lo uyabulala. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abaswelayo bacabanga ukuthi uhlelo lokuhlala ezindlini lunceda abanothileyo njengoba bona bephila nzima kulezi nsuku. Unkosikazi Samantha Majoni, umkhokheli womkhankaso wokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 esigabeni seMandebeleni obizwa ngokuthi Present Day hashtag Coronavirus Zimbabwe Campaign, uthi abayanga badla imbuya ngoluthi.
Hayi, i-lockdown leyi isengifundise enye ilinye iqiniso ekade ngingakwazi lapha emhlabeni, ukuthi abale mali sibili yibaba bezayenzela into yonke ihambe kibo. Kodwa mina engingela mali engithengisa amatamatisi yimi esengizihlalele lapha, sengibambe ikhanda engingasazi ukuthi ngise ngecorona kumbe ngise ngendlala.
Kodwa abezombusazwe abakhulumele Studio 7 bathi abantu bonke babhekane lokufanayo, hathi ukuthi uhlelo lolu ngolwabantu abaswelayo. Bathi labo kabavunyelwa ukuzenzela santando ngoba lomkhuhlane kawukhethi muntu. Isikhulumeli ebandleni lezaphu umnumzana iPithule Thembani Maphosa uthi abantu bakhakhamele.
Sibhekane le unemployment ezaba khona, ukulahlekelwa ngama-incomes ngabantu abaningi, bephinde njalo bevalelwe bengayenelisi ukuthi bephume phandle besiyaphanda, yinto esiye saba kakhulu ezasidalela indlala.
Unkosazana Varaizo Piri okubandla le-Labour Economists and African Democrats uthi uZulu uthithibele njalo uhlutshwa ngokwenziwa ngamapholisa namasotsha eZimbabwe.
Yona i-government yakhuluma yathi siyakwanisa ukuhamba 5 kilometers sithenge lesukuthengayo, sivakatshela izihlobo zethu ezigulayo kumbe ezidinga uncedo. Kodwa asisakukwanisi lokho ngoba sesihlale sisezindlini. Ogogo bethu asisakwanisi ukuthi siyeke sibakhangela abahlala bodwa, abahlala lezizukulwane ezincane. Besicela ukuthi i-government ilungisise khona lapho ngoba kunje kathesi asisakwanisi ukuthi bafana bethu even beluse inkomo. Asisakwanisi ukuhambisa inkomo zethu edipa ngoba abafana sokuthi abebuyele behlala one ndawo.
Banengi abathi kunzima okubhekana loZulu. Unkosikazi Abigail Mupambi okunhlanganiso ye hashtag this constitution ugcizelela esithi kunzima ukulandela iziqondiso ezethulwe nguhulumende ezokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus.
Ngaphandle kokuthi ule understanding kunzima. Khathesi kanje sikuday banamhla, lapha siyafika khona kuday 21. Nginanzelela ukuthi iweapon enkulu engancedisa abantu la ikuba lolwazi. Otherwise kungela deep knowledge eyokuthi ube alert ukuthi why, kungani, kunje. Abantu sibili wangabreacha lokhu because hayi akuthiphanga.
Abalandela ukholo lwesiKristu abakunhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference labo bathi bakhathazekile ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele njalo langokuqhutshwa kohlelo lokuhlala ezindlini eZimbabwe abathi kalwethulwanga ngemfanelo. Omunye wabakhathazekileyo nguBishop Raymond Mupandasekwa waseChinoyi.
The whole world has been hit by the same stick. Our level of preparedness is being tested. Leadership is being tried.
Silungiselele okungakanani? Inkokheli iyalingwa layo. Sezenjani ukuzivikela kuleli gciwane eseliphakathi kwethu? Kulihlazo ukuthi lisithole vele singalungiselelanga nakancinyane leli gciwane. Sijwayele ukuya kwelatshwa kwezinye indawo, sokumele siyelatshwe ekhaya lapho okungasela lutho khona.
At home is a shell.
Abantu kwele Zimbabwe bathi sebethembele kuNkulunkulu njengoba kukhanya engani umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kilohertz ku short wave.
Siya sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ili Izwe le Australia lithi selilungiselela ukuhlaba inyamazana amajekiseni okudinga umuthi wokunqabela umkhuhlane wecoronavirus. Ingcwethi ezibona ngezempila kahle zithi kuzathatha isikhathi eside ukuthi imithi ehlolisiswa kulelo lizwe isetshenziswe ebantwini. Imithi le yalungiswa ekolijini le Oxford University kanye lenkampani ye Inovia Pharmaceuticals yakwele Melika. Abake bagula umkhuhlane wecoronavirus basila bathi basebezibona sebefile ngoba umkhuhlane lo ucuba umzimba njalo uqeda umuntu umoya. Batshele umsakazo weVoice of America ukuthi basiliswa yikuba lesibindi lokusekelwa izihlobo labangane njengoba kungela mithi yokwelapha iCOVID-19. Okwamanje sike singene kwezamasiko. Ngingalitshola njani zulukandaba olwamukela emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGift Dube. Ye, lamhlake silo mama usakhile liline uMadube sixoxa ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhlake sikhangela ngomkhuhlane nalowo ohluphayo kakhulu kwecoronavirus ukuthi kambe ezindlini lapha omama babaphethe njani abantwana. Siyawazi ula kudala phela omama yibo babekhangela abantwana. Pho ke kwenzakala nezindlini, ake sizwe ke kuMadube ekhuluma ngodaba lolu. Madube, ubona njani konke lokho?
Ngiyabingelela balaleli. Umkhuhlane lo owe-corona lo ukhona njalo ukhanya uyabulala. Thina singomama sisezindlini labantwana, akula lapho esingaya khona, akula lapho esiwavumela bephuma besiyadlala khona. Silawo nje ezindlini, ipolisi ekhona igeza izandla lokuhlala into bengaphumeli phandle, bengadlaleli phandle, bengayenzini. Umkhuhlane okhona sibili ukhanya susingenisa ezindlini singomama, kunalokuthi uzaphumela. So kumele sibe sezindlini labantwana size sisizwe sokuphaka usekho.
Kambe kuyanceda yini ukuthi abantwana libafuthe kumbe libaphozise kumbe lenze konke khonokho ke kwakusenzakala kudala ukwenzela ukuthi kunqabelwe phela umkhuhlane lo we-coronavirus loba nje ungelapheki?
Ukubafutha nokubaphozisa abasisasakwenza kudala kathe siyasavamanga. Esikwenza kuphela ukuthi simake sure ukuthi they remain warm, abangenwa umqando, abahambi ngenyawo phansi, abadlalisa amanzi aqandayo, bagqoke izinto ezikudumalayo njalo besendlini, bengaphumeli phandle emoyeni, bengadlaleli emoyeni ngoba singathi siyabafutha. Abanye asisakwazi ukufutha, singagcina sesitshisile abantwana ngokufutha. Abantu bakudala yibo ababekwazi ukuthi bafutha nabafutha njani. Iningi yakhathesi hayi kufuthela isakwazi. So simaintaina khona ukuthi badlalisa amanzi aqandayo, bangahambi ngenyawo phansi kuqanda, bagqoke into ezikudumalayo.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye, sicela uphosele ukugcina khonapho-ke Madube.
Abahlali ezindlini khathe sokhonapha ngibona bomthetho basendleleni, abantu abafuni ukuhlala phansi sebezekukhuzwa ngokuthi uzukhuzwe ngemvubu ukuthi hambe ngene endlini uhlale phansi. Yibo abantu abazamanethekisa umkhuhlane noma kuthiwa hhayi hlalani phansi, hhayi abantu abafuni ukuhlala phansi.
Nethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo yebo yebo, tshaka somuhle Zimbabwe muhle, yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngumayigove. Namhla kuhlelo sixoxa lo Samantha Sibanda owenhlanganiso ye Signs of Hope Trust. Sixoxa ngegciwane le coronavirus kube COVID-19. Uma Sibanda uzasitshela okuningi ukuthi abantu abakhubazekileyo baphila njani elizweni kulesi sikhathi ilizwe lilwisana naleli gciwane.
Tell
Samantha Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo unjani sisomo?
Hayi ngiyaphila ningani?
Hayi siphilile siphilile. Ah sithintene udaba esilalo namhla kuhlelo. Awusitshele okunengisisa ukuthi abantu abakhubazekileyo ubona baphila njani?
Ya mina ngibona i situation inzima kakhulu ngoba sadalwa nge lockdown. I lockdown iyi 21 days okwafuna ukuthi ngabe abantu balokudla. Of which abantu abaningi abalama disabilities ngibona bengabantu abangasebenziyo abanye ngama vendors okuthi bathatha ukudla kwabo besidla nge day one. So kuyabe kuhlupha khona lokhu ukuthi ngikhona ungathi lockdown for 21 days ukudla yabengaseli.
Samantha, isikhathi esiningi siyabona ukuthi abantu abaphila lobugoga kufunakala usizo oluningi. Kunzima ukuthi baphile day to day. Ngesinye isikhathi sibona abantu abalama wheelchair kufunakala umuntu ozabe phusha leyo wheelchair lokunye okuchiyeneyo. Njengoba eningi labantu sebesesaba ukubanjwa nalomkhuhlane, bakhona na abantu abalokhe beqhubekela phambili besiza labo bantu abaphila lobugoga njalo bayenza na konke okusemandleni abo ukungabanjwa ngalomkhuhlane?
Uzathola ukuthi abantu bakhubazekileyo balama problems wona lawo again ukuthi uyabe efuna ukuncediswa. Sibona ukuthi even i-protective clothing yakhona iyashota nje lasezibhedlela. So ukuthi mina ngiyithole ngisendlini ngolunye uhlupho lonalolo ukuthi izinto zangikhona zitholakale. Ngangikhangela i-list umuntu wayithengisa. Kwakudura abantu abakhubazekileyo abalamsebenzi ukuthi bengathi kumbe wathatha imali wayibeka eceleni. Hhayi asibo bantu esingathi bale mali kakhulu, so kusuka kuhluphe. Plus abanye basebenzisa izandla zabo ukuthi wonkhona mebhekoni environment njengomuntu engaboniwe kumele bangabambi ukuthi ebona ukuthi into yami ethile ingathi one kusho kumele liphushe. Nxa eziphusha yedwa kumele belokhu ebamba continuously isaphezona le. So i-protective clothing yafunakala. Ingabe kuthiwa nxa kukhulunywa ngokuthi abantu okumele bencedwe, I think abantu abalama disabilities kumele bebuye ku-priority.
Yes, uhulumende esithi uyazama ngamandla akhe wonke ukunikeza abantu ulwazi oluthile mayelana naleli gciwane. Bona bathi baxoxisana ngoZulu jikelele besebenzisa indima ezijiyeneyo okugoqela yona i-sign language. Ubona ngani kwanele na?
Ye, mbona ngani kwanele nxa kuyukuthi bazame ukukwenza. Ngake ngabona ama-videos akhona awe-sign language ku-TV. But into engifuna ukuyitsho ngeyokuthi kwesinye isikhathi silama-areas angelamagetsi. So ukuthi bethole i-information yonaleyo singaze siyifake kuma-TV la kuma-WhatsApp bona ukuthi beyithole kungaba nzima.
Hayi siyakuzwa sisiwami, ngiyabonga kakhulu ngokungena kushela.
Hayi nami ngiyabonga Mike, ngiyabonga Zulu.
Hayi mthwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukwini, ngalisoze liyenelise ukusishayela incingo ngoba sisebenza sendlini. Ofisa ukuxhumana lami lakho ukungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Kwanelokwa namhla, sohlangana ngolwesibili olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami ngu Mike Gobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Gobe. Sike sizwe esihambelana lokholo lwesiKristu. Mugela kuhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngilomfundisi useNisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa ukuba iNkosi ligcine kuhle.
Usiphatheleni namhlanje.
Ngiyananzelela abalaleli ukuba umhlaba wonke jikelele uphakathi kwesikhathi esinzima. Kodwa namhlanje ngifuna ukulikhuthaza bambala kumahubo 46. UDavid uyakhuluma uthi yena uNkulunkulu uyisiphephelo sethu, lamandla ethu, kuyafunyaniswa elusizo kakhulu ekuhluphekeni. Ngakho ke kasikwesaba lanxa umhlaba unyikinyeka, lanxa izintaba ziphoselwa olwandle, lanxa amandla alokuhlokoma ekhaphazela lezintaba zizamazama ngokukhukhumala kwalo. Ukhona umfula omanzi awo athokozisa umuzi kaNkulunkulu, indawo engcwele yophezu konke. UNkulunkulu phakathi kwawo kawuyi kunyikinyikiswa. UNkulunkulu uza kuwusiza ngovivi lokuseni. Ngiyabonga kakhulu balaleli ukuthi namhlanje loba nxa umhlaba uzamazama, loba nxa isiphepho siba khona, ukhona uNkulunkulu oyisiphephelo sethu. Namhlanje ntambama limlalele kangaka, baningi abasezindlini engxenye engikhuluma lomuntu oqhaqhazelayo ecabanga ukuthi lolu gciwane uselalo, kumbabane besesaba ukuthi engxenye ugciwane solubamba imuli. Kodwa-ke ufuna ukukhuthaza ukuthi asicabangeni ngale ndlela, ukuthi uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Kutho ukuthi kulokuthi sibalekele ukwesaba, sibaleka sisesaba siya kwezinye indawo, ikhona indawo lapho esingaya kiyo khona. Leyo ndawo nguNkulunkulu. UNkulunkulu sibalekela kuye ngenxa yokuthi yena wayevele khona umhlaba ungabi khona. Lale virus esiyesabayo, uNkulunkulu wabakhona ingabi khona. UNkulunkulu njalo uzaba khona. Yonke into isibuyile edlula, yena kalasiqalo kalasiphetho. Ngakho nxa sibalekela kuNkulunkulu, sibalekela kuye owadala yonke into. Sibalekela uNkulunkulu ngoba yiwo amandla ethu, asila amanye amandla. Khathesi sibonile ukuthi umhlaba wonke umile jikelele, akulama free machina ahambayo, lalabo abalolwazi ngokwelapha siyabona ukuthi khathesi baphathekile labo badidene izingqondo ukuthi kanti kwenziwe njani. Wonke umuntu utshela ukuthi kahlale ngekhaya, kumbe ngopresident abakhulu, kumbe ngumuntu kazana ongumyanga, kumbe yizikhulu, konke sokufanana. Wonke umuntu kalampendulo, kodwa ukhono lempendulo lo nguNkulunkulu, njalo nguye olamandla ayedlula yonke into. Into engithokozela uNkulunkulu ukuthi uyafunyaniswa elusizo ekuhluphekeni. Nxa lapho sikhathazekile, sihluphekile, yikho lapho uNkulunkulu afuna ukungenela khona. Nxa sisiya kuye, yikho lapho uNkulunkulu angenela khona. Siyazi ukuthi umoya engcwele walethwa ukuba umduduzi wethu. Indaba kwathiwa umoya engcwele umduduzi ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayekwazi ukuthi sizafika ezikhathini lapho esidinga khona ukududuzwa. Ilizwi likaNkulunkulu nalo ngokwalo liyisiphephelo sethu. Nxa ulibala njengoba kathi esindibalile ilizwi, liyakukhuthaza uyezwa ususiba lesibindi ngenxa yokuthi ilizwi likaNkulunkulu liyaphila, njalo livele lona limisiwe kuze kube ngaphakathi. Ngakho-ke mfuna ukukhuthaza kubalaleli bamele indlaleni namhlanje ukuthi ungaboyesaba loba umnyaka ukuthi umhlaba kuthiwana uyanyikinyeka, intaba ziphoselwe lwandle. Izwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuthi ungesabi ngenxa yokuthi wena ugxile kuNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Kulaba abangezwa kuhle, ngiyathandaza igama likaJesu ukuba uNkulunkulu akhulule amandla akhe aphilisayo, abulala lona lalelo gciwane. UNkulunkulu kulaba abalele phansi aliphakamise, alinike amandla ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo. Siyabonga kakhulu ke Jageldala Ntungameli Nkomo.
Jani ke la mata, jani ta lan jani ke la mata, jami ta kumle te ga la mata, uva pe te jani ke la mata.
umculo kaLove Mo Majayivana waziwa kakhulu ngokuthi ngumaji. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele indaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla wethekelele abantu ngesikhathi uZulu ekhonona ngohlelo lokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus COVID-19. Kulabanye abantu abathi kabasenelisi ukuziphilisa ngenxa yokuvalelwa ezindlini. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngo-Gibbs Dube ngisithi kasihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.